chokwadi isusu tinoda kuti vanhu vemunharaunda dziri kucherwa zviwanikwa vawanewo development munzvimbo dzavo kuburikidza nemaminerals iwavo. Tinyaya yeindigenization asi chinhu chinounza mainvestor ba, nekuti hakuna investor anoda kuuya nemari yake wosvika munzvimbo wonzi chichera apa asi iwewe unenge uine 49% shares, ini ndichatora 51. Iwewe wakangorembedza maoko kana kuti uchingoti chandinounza inini maminerals ari pasi. Saka vanofanira kuti vagadzirise nyaya yeindigenization kuti mainvestors vasanzwe sekuti vari kumbunyikidzwa mari dzavo nehurumende.
Mungati here imi pari kunzi vari kuwandudza kana kuamenda mutemo uyu, pane chitsva chingaiswapo kunze kwezvagara zvingoripo zvekuti vekunze 49% vemunyika 51%?
Kabineti yakaanaunzwa nezuro vari kungotaura zvinhu zvagara zviripo. Indigenization law yagara ichiti iyo 51% maindigenous people, 49% ndoya investor. Saka handifungi kuti pane chitsva. Actually nyaya yacho vaitaura panguva isiriyo, nekuti vari kutochama kubhururutsa shiri. Kana paine mainvestors vanga vakufunga kuda kuuya kuZimbabwe vakangonzwa munangagwa akutanga kutaura kuti nyaya yeindigenization, vanobhururuka nemari dzavo voenda. Zimbabwe haisiyega nyika ine maminerals muAfrica munomu.
Ko iwowo vanhu vemumaruva ari kucherwa zviwanikwa izvi, pane chavanga vachimbowanawo here kubva patangwa mutemo uyu, kana kuti maakutarisira wokuti kuwandudzwa kwauri kuita kwaakureva kuti vachiwana chouviri?
Hapana, tinangoti nzvimbo yatingati inewo padevelopment kakada kumboitikawo ndekwana mapanzure kuzvishavani uko, kunewo zviripo zvimwe zvinobatika. Asi nyika yese macommunities ari kumainwa haana chinhu chaakawana pakubva kumaminerals.